uongurire kuti uripo uyezve pane vanhu vakawanda chaizvo vandimuka kunochengeta gamba vatsvangirai kana kuri kunzi vamunangagwa vanoenda chikuru chinokosha ndechekuti kuve nerunyararo uyezve ive iri nguva yechinhu chimwe chete kuremekedza vatsvangirai pazuva ravo rekupedzisira kwete kutaura zvematongerwo enyika nekuti zvingazokonzera mhirizhonga ndozvatiri kutyira isu vekodzero iniwo ndinenge ndiriko asi tinokurudzira kuti pave nerunyararo neruremekedzo rwavatsvangirai
tichitarisawo kubatana kwaita Zimbabwe pari zvino murufu rwavatsvangirai zvakakosha sei munyaya dzamuri kutaura idzo dzekuremekedzwa kwekodzero dzevanhu munyika umu
zvakanyanya chaizvo kuti tiri kuona kuti vana vezimbabwe vanhuwo zvavo vakabatana vauya pamwe chete asi kuvatungamiri hatisi kuona kubatana ikoko kuvatungamiri rezvematongerwo enyika ndo zvinodiwa kuti vanhu vabatane vaite zvinhu zvavo murunyararo kana vachipisana vapisane murunyararo pasina bowabowa kana mhirizhonga tinokurudzira kuti vatungamiri vasiyiwa mumatero emdct vaone kukosha kwekubatana uku vaone kukosha kwekuti kana vanhu vakaungana vanobudisa chimwe chinhu chakanaka
asi izvi zvinokwanisika here nemapishapisha atiri kuona
kana vanhu vakaremekedza donzvo nechiono changa chiina vatsvangirai zvinokwanisika asi pakapindira dambudziko rekuti vanhu vakangofunga nyaya yemasimba yekuti dai ndirini ndatora kana kuti ndingoveni hapana kubatana kungaitika ndozviriko asi kurudziro yedu ndeyekuti vanhu ngavabatane vanhu ngavaite zvinhu zvavo murunyararo vazive kuti zvinokosha kushanda pamwe chete pane kushanda rumwe rumwe
tiri kunzwawo kuti pane urongwa hwekuti vanogona kudaidza vamwe vemakereke vakaita sana Bishop Bakare kuti vange vachiyananisa iyo batamurefu batamupfupi rimwe mdct munoona izvi zvichibatsira here
hongu zvinobatsira chaizvo asi chikuru havasi vanhu vanobva kunze kuzoyananisa chikuru kuti vanhu vari kutungamira vasara vacho vari mukati kana vakazvipira kuti ngatishande pamwe chete uyezve vakazvipira kuti kuona kuti dai vatsvangirai varipo nhasi uno ndezvipi zvavaida vaigona kuwana pavangashandira vese pamwe chete uyezve vakaziva kuti vana vezimbabwe ramangwana revana vezimbabwe rinobatsirwa nekusimudzirwa chete kana vanhu vakauya pamwe chete vakashanda pamwe chete vakaita chinhu chimwe chete murudo nemukuwadzana
tiri kuonawo kuti vamugabe vanenge vasina kutumira mashoko enyara dzapa zviri kukushamisa iwo here
chaizvo chaizvo zviri kushamisa kuti kune mhaka yeiko vamugabe vasina kutumira mashoko enyara dzo panhamo yavatsvangirai uyezve kuti kune mhaka yeiko vamugabe vasingaonekwo kupotapota nepakutaura hozvaro iko zvino zvinozva kuti marimwedzero chaiye mutungamiri weafrican union vamusa faki vanga vari muharare vanoti ivo vakakwanisa kuonana navamugabe asi hazvisi pachena kuti ko vakasununguka here vamugabe vari kukwiwa here mashoko ese aya nemhaka yei vasiri kukwanisa kufamba vari kurambiswa here kana kuti chii chiri kuitika